Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana maneru anasi uri musi wemugovera zvita 16/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yeZANU-PF yechimbi-chimbi yakaitwa neZuro muHarare. Musangano waitirwa kuBulawayo unoudzwa kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chawedzerwa nemasvondo matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yechimbi-chimbi wakaitwa neZuro muHarare, apo vaEmerson Mnangagwa vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekudema kumaruwa ekwaseke, amai Rejoice Kudare, vati hapana chinobatika chavakaona kubva pakongresi yeZANU-PF iyi.
Pane musangano wakaitika weZANU-PF neZuro, tikutongoona kuti zvakangofanana nekuti vari kuchotisungirira zvakatonyanya, nekuti munhu wavaisa munhu wekutongoti akanga ari kugara ari rongoripo kudhara, ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangooma semabatiro ataitwa pakutanga.
Vaimbova nhengo yeparamende yaimirira St Mary's, avo vave kushanda nesangano rechitungweza nemanyame Residents Association vamavhelas kumalo, vanoti chakabuda chete pamusangano uyu kusimbaradza kubvutirwa kwakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe masimba zvichitevera kupindira kwakaitwa nevari muchiuto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ini paya pakongresi hapana chakataurika. Nyaya hombe yaivepo ndeyekuindosa kuu yakaitwa nemasoja kuti vamunangagwa pari zvino vaendoswa through a congress kuti vati vapresident weZANU-PF, nekuti zvezviitika kumasuro kuvenge vaita simba rekubvuta nechisimba vabvuta vachishandisa mauto.
Mumwe mugari wemuchitungwiza vagarikai Chinyemba vati wavaone sarudzo dzichiitwa zviri pachena pakatariswa mapindiro akaita vamunangagwa muhofisi.
Apa pana tomboreterwa zvepachena nekuti munangagwa kupinda kwakaita vakatopinda zviri zvekutopinzwa neputi negidi chairo. Dai vakaita kuti kuvhoterwa dhaisi dzaifungidzirwa kuti zvoitwa zviri pajekere.
Vakumalo vatiwo havaone vamunangagwa vachikwanisa kugadzirisa mutemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachiti vimbiso yavakaita neZuro yekuti sarudzo dzichange dzakachena kwaingove kutaura chete.
Tikatarisa ivo vamunangagwa vaapurezidendi avo ndovenge vari Minister of Justice kwemakore kubva 2013, zvakare vari Vice President, ndiye munhu aikwanisa kuti vafambise nyaya yemareforms as head zvakare wegovernment business in parliament. Ndiye munhu aifanira kufambisa basa irori remareforms kuti anga achiitika, realignment of laws zvichiitika, asi havana kukwanisa kuzviita panguva iyoyo vari Minister of Justice zvakare vari Vice President. Saka kuzoti vazviite izvozvi vaapurezidend handioni zvichibuda.
Amai Kudare vanoti kunyange vamunangagwa nebato ravo vachiti vari kuda kurwisana neuori pamwe nekuti mari iwanikwe kumabhanga, uku kwaive kuzora mafuta pamiromo yedatya.
Panyaya dzeupfumi hapana chavanotombokwanisa kubudisa, hapana kana chimwe chete, nekuti vakambotanga kutadza pekutanga upfumi hwakatongofa ivo vakanga vatoripo. Saka kuti titi pava vanokwanisa kunge vachisimudzira upfumi hwacho, hapana kwavanombokwanisa kusimudzira. Vangatowedzere kutoba pane kuti upfumi hwemunyika muno.
zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vanowo madzima vanoti kudomwa kwakaitwa mai opa muchinguri kashiri sasa chigaro wezanu PF pamwe nekudomwa kwakaitwa vaobet mpofu semunyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri kwave kusiya mukuru wemauto vakonstantino chiwenga navakembo mohadhi vaine mukana wakakura wekuitwa vatevedzeri vavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende
mafungiro andiri kuita nemaonero andiri kuita pasarudzo dzakabuda kukongresi chidzimbo chakapiwa comrade opamuchinguri naobert mpofu simba rakapiwa rakanyanya zvikuru zvekuti even tarisiro yekunzi vave ivo vanotevedzera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ari very high totarisa zvakare rimwe divi tina vakembo mahadhi navachiwenga vane mukana wavo uripo ende zviri pachena zvakare kuti vanokwanisa kudomwa
vamunangagwa vanoti vachazivisa kuti vatevedzeri vavo ndivanani mumazuva mashoma ari kutevera ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kongresi yakaitwa nezanu PF haina zvizhinji zvekuyemura sezvo mubato iri muchine makakatanwa vanotiwo havasi kufara kuti mauto ari kubuda pachena kuti achange achitsigira zanu PF musarudzo mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mazvinga vanoti hazvifadzi kuona munhu akaita semukuru wemauto vakonstantino chiwenga nevamwe vakuru vechiuto vari pakongresi yebato sezvo mauto achifanirwa kunge achimirira munhu wese munyika
bandiko rinobatwa nevechiuto raanyanya kukwiridzirwa pasi pezanu PF inotungamirwa navamunangagwa saka iko zvino tichienda mberi zviri pachena kuti mauto akabata chikamu chikuru nevaimbova vari kuverusurumuko vavo veterans ndo vakanyanya kukwidziridzwa
pane chamunoona here chinogona kubatsira vanhu kana kuti pane zviri kurongwa zviri nani
mashoko emutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa ekuti nyika yeZimbabwe inoenda kusarudzo gore rinouya mashoko akanaka asi chakanyanyokosha ndechekuti sarudzo idzodzo dzinge dziri sarudzo dzakanaka dzisina dziri zhonga uyezve sina kuti mauto anopindira uyezve mamashoko asina kunyanya kufadza akabuda pamusangano wezanu PF mukuru wakaitwa muHarare ndeyekuti vamutsvangwa vaiita sekuti vanoti ivo pakuenda kusarudzo kuchange kuine kubatana nekudyidzana pakati pemusangano wezanu PF nemauto ezimbabwe vachiita kuti vatsvake kuti zanu PF ikunde musarudzo mashoko iwawo haana kunaka zvachose
chii chamunoona pamashoko iwayo
izvi hazvina kunaka ukama huripo pakati pezanu PF nemauto ukama husina kunaka bitata ramangwana
munoona chinyi pane zviri kuitika kuANC zvingadaukira kuzimbabwe
pane mutsauko mukuru kwazvo nemukaha pane pakati pemusangano mukuru weANC uri kuitwa kuno kusouth africa nezvatakaona kuzimbabwe nekuti pamusangano mukuru weANC uri kuitwa sarudzo dzekuti yana achatora matombo kubva kuna vazuma zvichienda mberi hatina kumboona vechiuto kana vatungamiri vemauto vachisvikapo
pavanhu vari kukwikwidza muANC wamunoona kuti angaite nani kuzimbabwe ndiani
panoti nese asi maonero atinozviita pavaviri vari kutungamira pari zvino pana mai nkosazana Dlamini Zuma namutevedzeri wenyika vaCyril Ramaphosa tinoona sekuti vaRamaphosa vanogona kubatsira kuitira kuti zvive nane paukama hwezimbabwe nesouth africa nekuti kana tichitondera mai nkosazana Dlamini Zuma ndo vainge vari kuita rezvekunze kwenyika panguva iyo vambeki vaitungamira nhaurirano kuna 2008 kuzimbabwe basa ravo hatina kufadzwa naro maitiro avaiita
mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mazvinga vari parunhare kujohannesburg kusouth africa nestudio 7 Apo matunu matatu emete belelendi achili iyo anevanu wa shoma panevanu wa nyoresta kufota mnika mwese kushika parizino. MDC Alliance inoti chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichawedzerwa mazuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusave nemagwaro ekuzvarwa ndechimwe chezviri kubuda sezvikonzero zviri kunyanya kuvhiringidza vanhu kuti vasakwanisa kunyoresa kuvhota. Izvi zvabuda pamusangano wekuziya chirongwa cheBVR waitwa pakati pevagari nemamwe mapato anopikisa mubulawayo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu, munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vazivisa kuti mapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti bato riri kutonga reZANU-PF pamwe nemapato maviri eMDC neMDCT vakabvumirana pamusangano wavakaita neZimbabwe Electoral Commission muHarare neZuro kuti chirongwa chekunyoresa chiwedzerwe nemavhiki matanhatu. Vamonzora vabvuma kuStudio 7 kuti matunhu eMatabeleland nyaya yekuti vanhu vakawanda vana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi ndechimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Takaona kuti vanhu vekumatebelele North, Matebelele South neBulawayo ndivo vakava vashomasa munyika muno. Saka takabvumirana kuti voter registration yaku extendwa ne 6 weeks. Asi chimwe chinhu chikuru kuru chinonetsa Matebelele inyaya yekuti vanhu havana zvitupa, havana mabirth certificate. Saka takapa chikumbiro zvakare chakabvumiwa chekuti munhu wese anofanira kupiwa zvakare mabirth certificate iwayo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZek panyaya yekuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa cheBVR. Vamwe vanhu vange vari pamusangano uyu vati chimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vasade kunyoresa kuvhota inyaya yekusave neruzivo rwakakwana pamusoro pekuvhota nezvakwakakoshera. Mumwe wevane maonero aya mugari wemubulawayo amai Anastasia Moyo vati vemapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa hapana zvavari kuita mukudzidzisa vanhu nezvekuvhota.
Hongu tinozoziva kuti ibasa reZEC kudzidzisa vanhu kuti vaende kunoregister kuvhota, asi mapolitical parties vanofanira kuita maprograms ekudzidzisa vanhu kuti vaende kunoregister kuvhota.
Muzvare Annette Moyo vati vanobvuma zvikonzero zviri kupiwa sezvimwe zvezviri kutadzisa vanhu kuti vanyorese kuvhota, asi vati semaonero avo chimwe chikonzero chikuru chiri kuita kuti vanhu vatadze kuda kunyoresa inyaya yekuti havachina chivimbo nevanhu vavanosarudza sevatungamiri nekuti havana shanduko yavanounza muupenyu hwavo.
Ichokwadi kuti vanhu vari kutadza kuregister kuvhota nemarizin zakawanda. Ukatarisa vanhu vakadzingwa, almost 75,000 people vadzingwa so far kubva pakatanga the blitz kusvika nhasi. Vachidzingirwa kunzi maID yavo asinyatso kuoneka, havana maproof of residence, havana zvinhu zvakadaro daro. Marizins echokwadi iwayo, but marizins ari kudzingisa vanhu vatosimuka kuenda kunoregister. Asi vasiri kusimuka kuenda kunoregister, inini mafonero angu ndeyekuti vane nguva yakawanda vachivhotera vatungamiriri vasingavapi shanduko yavanotarisira.
Vamwewo vange vari pamusangano uyu varatidza kushushikana kwavo nekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika vachiti havana chivimbo chekuti kunyange vakavhota vechiuto ava vachatambira zvinenge zvabuda. Vamonzora vabvuma kuti vanhu vane chikonzero chekutyira kuti ruoko rwevechiuto runogona kuramba rune chekuita nezvematongerwo enyika, vakati ndicho chimwe chezvikonzero chiri kuita kuti bato ravo rirambe richitaurira pasi rose kuti munyika munofanirwa kuva nesarudzo dzakachena.
Tine zvinhu zvina zvatakaendesa kunze kwenyika nemuno kuhurumende takaendesa zvakare. Chekutanga ndechekuti toda sarudzo dzakachena. Chechipiri ndechekuti tinoda kuti mhirizhonga yese nekutyidzirana kupere. Chechitatu ndechekuti masoja haafani kunge aine chekuita nesarudzo. Chechina ndechekuti United Nations ndiyo inofanira kusupervisa maelections a 2018.
Mutauri webato reZAPU vaipitule Maposa vabvumawo kuti nyaya yevechiuto inokwanisa kuita kuti vanhu vasade kuvhota vachityira kuti vechiuto vanopindira, asi vati zviri kumhuri yeZimbabwe kuti vakwanise kuzvimirira pachavo varwire kodzero dzavo.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe iko zvino, vanhu vangava nechokutyira kuti maybe vanhu vemilitary vachainfluenza election process nemaresults ayo.
Musangano wanhasi wange wakarongwa nevesangano reWomen's Institute for Leadership Development. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Anemi muchirongwa ndini tanonoka wande. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzine maonero akasiyana pane zvakaitika kuCongress yeZANU PF nezuro. Bato reZANU PF pacharo rinoti Congress iyi yakafamba zvakanaka chose, asi MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti zvakabuda kuCongress iyi zvinoratidza kuti bato iri ratsemuka zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeGeneration 40 dzakaita savaJonathan Moyo, vaIgnatius Chombo, vakudzanai Chipanga, Muzvare Mandi Chimene, amai Grace Mugabe nevamwe. Mukuzeya nyaya iyi, Rachel West Studio 7 aita hurukuro nechipanga mazano mubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nomutauriri weMDCT vaObed Gutu. Totanga nokunzwa kuna vachirumhanzu.
Hazvionekwi neZANU PF kuti yakabudirira, zvinoonekwa nepasi rose including vaMDC vana vaGutu kuti zvinhu zvakabudira zvinomutsindo zvikanyatsofamba zvakanaka pasina kutukana. This time it was muchitetere guva yemvura yegumi.
VaGutu munoti kudii nemashoko arutarwa navachirumhanzu?
Iyo Kongresi kana kuti extraordinary Congress yeZANU yaingotaridzwa kuti ingori hayo zveextraordinary Congress yefashion imwe chete yeZANU. Nokufara kwaComrade Chirumhanzu vanenge vela costa farira yacho inenge yechigarwe. Isu seMDC hatina zvakawanda zvatingataura hedu, tongoti ZANU yagara yakapatsanukaka. Tinoziva kuti inoita zvemafaction. Pari zvino kune faction yela cost ndo yakatora pawa vachibatsirwa nemauto vatandanisa G40. Saka zvotongoreva kuti ZANU yakatsemukana pakati chaipo. Avo veG40 vose vakadzingwa, tanga tiverenga tichinzwa kuti avana Muzembe vadzingwa, vana Jasikwere wadzingwa, vana Chombo wadzingwa, vana Jonathan Moyo wadzingwa, vana Zvava wadzingwa. Zvongoreva kuti faction imwe yabva yatiyo ndo yaapa nyanga yatandanisa imwe faction. Hazvivavaki izvo.
Ndodzokera kwamuri vachirumhanzi, mungatipo maonero enyu.
Maonero avagutuka, maonero avo haagoni kunzi akaita sei. Ndomunga munozoona kuti ndiyo yoga chete pati pano pasi pedenga ina mavice president matatu andiri kuziva. Zvinongoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nokuti zvinonzi izvo vatsvangiraika vakungoita chigutu, ivo vaGutu ava ndovo kwaGutu vatsvangirai zvokaranga ozovakunzi ari kumanika lendi vachamisa zvimwe chete. Saka hakuna zvazvinoreva. Anyway, vabiti zvimwe chete, ivo umwe wavo ndiani injiniya uyu mwonzo, zvimwe chete vanongova vanhu vezhira imwe chete. Saka isection yavovo yamakaranda yavakafoma. Saka izvozvo anyway hazvine zvazvazvo zvatingataura zvedu. But chiripo ndechekuti why vaGutu vataura mumashoko akaita saya, ndokuti zvinhu zvinonyadzisa you know, choto kuti umwe wavo anova vice president vachanika kuti vangauya kuAmerica voti ai warambai muchitishunya maZimbabwe kusvika zvinhu zvedu zvanaka vachibvi zvinonaka kunani zvichinakira maAmerican zvechowa sokutaura kwakaita president nezuro kuti maelections ngavepo ngakuve nerunyararo. There is no opposition to talk about in the racial hakuna.
Vagutu pindura izvi kutaurwa naachirumanzu.
Ah, zviri kutaurwa naachirumanzu. Ah, tingagoti vangati jiwo. Komre chirumanzu muna wana vamukana vakuenda pa nezvemira yavanhu yestudio 7. Varenge vachida ongo hwikwavo vongoti regai ndingotaura nezvimwe zvisina nematuro. Nyaya iripo ndeyekuti isu MDC ndomunga ndakabuda pachena ndikatombotaura mazuva maviri matatu apera. Ndiri pamhepo iyoyi nepenyuro yestudio 7 ndichitaura kuti MDC hatishedzeri masanctions, hapana akamboshedzera masanctions. Ndoda kuti nditirei kana wandipawo nhasi ndidzokorore mashoko iwawo zvekare. Isu tiri bato revana vezimbabwe, muchirungu rinonzi home grown political party. Tinorwira zvido zvevana vezimbabwe tinogara muno muZimbabwe. Hazvipi zvakaita kuti tingati toshedzera zvirango zvokuti upenyu hwavana vezimbabwe huome. Hatitombofi takazviita izvozvo. Ndisingazivi kuti comrade Gadzira zvaanotaura zvokuti masanctions akashedzerwa vakazvinzwa kupi, yangova propaganda inotaurwa nevamwe vanhu vemuzana. Asi mukateerera zvakataurwa zvakambotaurwa kunzi roverai masanctions paZimbabwe, kwete.
Vachirumanzu, tinokupai mukana kuti mupindure zvataurwa navagutu.
Vagutu munhu mukuru, iloya asika sedzanoziva maloya zvevanhu vanonyepa vachida kupunyumuka mumbosa dzavo. Izvozvo hazvi zvinozikamwa pasi rose kuti ndobasa ramaloya. Iye zvino shuwa shuwa ndiudze kuti mari MDC yakaiwana kupi yokuti vachamisa vandotaura nemakurukota okuAmerica vachitaura chinyi pamusoro pei? Regai ndidzokodzere kumhuri yeZimbabwe sokuti MDC inorarama nokugwadziwa kwamaZimbabwe. Ndosaka vadiki, ndosaka vachamisa, ndosaka vamazinga vakasumuka kundoona makurukota ehurumende yeAmerica kuti redway zvinhu hazvisina kutimirira zvakanaka. Zanupiefiya yakuya negarwe navamunangagwa vanoziva kutonga jekerere. Shuwa shuwa takuzorudza maelections aya dai mamboti maZimbabwenzi vambogwadziwa zvokuti dhu vakagwadziwa ka ndokuti tigona relevant.
Vamunangagwa nezuro vakati ivo vachaita kuti zvomunyika munge mine mari. Mari iri kubva kupi?
Mari ichabva kuna vanhu avo vanoda kuinvesta muno muZimbabwe, vanoandastenda zvido zvedu namaspiritions edu okuti isusu as a nation, as an independent nation, we want to carve our own niche pachirungu. Toda kuti tibudise unyanzvi humbiri hwedu pasina kudzvanya hunobva from rich or poor countries or powerful or weak countries. Ndo chete zvaita baba munyanga kuti aiwa zvokuita kuti nyika inobudirire tinazvo.
Vagutu, munoona dambudziko remariri richigadziriswa?
Rei uko kungotaura hanzi muchiona tine expression yokuti muromo hauzarirwi nerwizi. Nokuti ukaona zviri kuitika munyika yemanje, rei tiri muno munyika vamunanga kubva vauda kutosvika mwedzi vapinda pahofisi hopuresident. Ukaona kunetsa kwavakuita zvinhu kunyanyanyanya yemari zvatovawe vanhu pari zvino vakutopiwa, vamwe vanopiwa $10 kana waitawo rombo rakanaka unopiwa $20 yemabhondi coin mumabhenki. Mabhenki achatokwanisi kupa munhu mari inopfuura $20 yemabhondi coin. Zvototaridza izvo kuti zvaakutoshatisisa kupfuura zvazvanga zviri mazuva aRobert Mugabe.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Manzwi avo zvakare kubva kuchipangamazano mubato reZANUPF vaGadzira Chirumanzu vachitaura vari parunhare vari muHarare. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chirimo America muzvare Sandra Denenga vanoti vari kufara nezvakabuda muCongress yeZANU PF zvikuru kupiridzirwa kwakaitwa vanhukadzi mubato iri. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti munhukadzi apiwewo chinzvimbo chomuteveri wemutungamiri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Ndakaona zvangu kuti vanhu vakanga vari very organized and handifunga kuti pane masurprises akanyanyisisa akabuda ipapo.
Takatarisa kusimukira kwemadzimai munyika yese sekuti ZANU PF ndio bato riri kutonga. Munozviona sei kuti madzimai akasimudzirwawo pakaiswa chair person wechidzimai?
Ini ndakazvikudza izvozvo because munhu wavakachuza kuti aite chairperson is a woman who has been working within the party and government from probably the time yanga ari mwana mudiki from history yake yatoziya. And I believe that she has earned it, and I think it's a good message to kune madzimai ese echizimbabwe vechidiki nevechikuru zvese.
Ko mahunga-hunga anga achitenderera madzimai achibatana maoko kuti vatsigire nhau yekuti mumwe wemavice presidents ange ari mudzimai, munoona zvichaitika here sekuti madzimai vana mai muchinguri vatoiswa mune zvimwe zvigaro zvatingati zvepamusoro-soro kare?
Zvingangoitike kuti pamwe vanogona kuti zvatatopa umwe mukadzi position yakakura kudai mavice president apasina nzvimbo yemukadzi. Zvinogona kuitika because imwe nyaya inoitika futi ndeyekuti one of the vice presidents maererano neunity accord anofanira kunge ari wekuzapa.
Semudzimaiwo anoshanda zvakasimba, tarisiro yenyu ndeyei pamusoro pematongerwo ezvenyika nekuenda mberi kweZimbabwe?
Tarisiro yangu inini ndeyekuti I think vanhu vese veZimbabwe want prosperity, they want peace and prosperity. Takabatana and the president vakaemphasiza ndemwe nyaya yakabuda paconference yandakabatawo zvangu pane zvimwe zvinhu zvandakanzwa president vakaemphasiza nyaya yekubatana. Saka ndiri kutarisira zvangu kuti as we go forward tichanzwawo mamapartiswo achiitawo maconference avo, tichadatarisirawo mamapartis achisumudzirawo madzimai saizvozvo, and tioda kutarisira kuti maelections edu ari kuuya ange ari very harmonized, peaceful, and vanhu vachikwanisa kunge vaine runyararo nekupfila kuti vanokwanisa kuchuza mutungamiri wavo vasingatyi. Ndo nyaya yatisingangotarisa.
Avo vange vari muzvare Sandra Denenga vachitaura vari kuVirginia kuno kuAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Nyika mumanzi waThomas Mapfumo uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano weCongress yeZANU PF yeChimbi Chimbi wakaitwa nezuro muHarare. Musangano waitirwa kuBulawayo unoudzwa kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chawedzerwa nemasvondo matanhatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti mutange muinesu zvekare manheru anhasi na7pm apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nokutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pawebsite yedu www.voashona.com. Anoko inekane mfaro, ndini wenyu, Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC.